kunenge kune rally hombe siri kunge tichiungana siri political party kuungana ndoo kwatinoita se political party tichiudzana zviri kuitika munyika tine kushungurudzwa kuri kuitika vama members edu vari kurohwa vari kurawa vari kuitwa zvakasiyana siyana kushungurudzika ikoko kunoda kuti tinge tichionana tichirongana kuti gwaro toenda kupi toda kutendawo zvakare vazhinji vezimbabwe vekumukobha vakativhotera segungano remdc vakativhotera zvine mutindo vakativhotera zvakavhundusa vanhu vezano saka tinoda kupa kutenda tichipa vanhu gwara rekuti kongiresi yavapo ichange ichifamba yakadini munoziva kongiresi kunge tichichinja utungamiri hwedu tichipana gwara idzva tichigadzirisana pakaresheka tichiwedzera panenge pachifanirwa kugadzira
zvimwe zvezvirongwa zvamunotarisira kuita mangwana zvakaita sezvipi
panenge pane makuwerere vaimbi vanenge vachiimba vanodetemba vachidetemba vanonamata vachinamata tichange tichibudisawo purogiramu yedu yokuti ikonomi tinoigadzirisa sei tichitaurawo nyaya dzedhialogue kuti dzichange dzichifamba sei dzichiemira sei pamberi patiri kuindapo
mataura nenyaya yekuti munenge muchibudisawo zvirongwa zvenyu zveikonomi chirongwa chakamira sei ichi
tiri kuona kuti ikonomi vanhu vazhinji vari kutamburwa masalari aachatengi zvese izvi hazvichatengi saka tine ugwaro huchange huchitaurwa navachamisa kuti isusu tinenge takamira sei tichafamba sei kuti vanhu vezimbabwe kuri kuti tisu hurumende inofanirwa kunge iripo tisu hurumende ichange ichitonga tinofanirwa kunge tichitaridza vanhu kuti masolutions edu akamira sei zvinenge zvichiparamurwa napurezidendi wedu vachamisa tichiinda mberi kuti tione vanhu vaone kuti mazano ekuti munyika munomu muite rifa mazano ekuti vanhu vazhi vaite mbovha dzemufaro mazano ekuti paitike makuwerere paitike padirwe eshuga tinawo mazano iwawo ende vachamisa vanenge vachidira shuga kuti nyaya yezimbabwe inge ichifamba zvakanaka
makapedzerana enyu nemapurisa nenyaya yerali iyi
aiwa takapedzerana nemapurisa zvese zvakanaka zvikuinda mberi hapana chinobinganisa kuungana kwatinoita uku tichange tiripo tichifara tese nevanochengetedza bumbiro remutemo rinoti mapurisa anofanirwa kuchengetedza munhu wese anenge achifanirwa kuchengetedza kodzero dzake ndo zvavanenge vachiita ipapo